chemuvhuro takandozivisa mapurisa kuti tichange tine gungano guru mumusha wemukobhanosi. Vhiki yose yakasvika pakupera mapurisa kuna kutipa mhinduro kwemuzinda wedu Chandeli Choira vakandotaura nemapurisa epeace vakavaonesa mapurisa epeace akati aiwa rali yenyu yabvuma chandosara isignature yabispo vasiri muhofisi asi vati ivo zivisai kunzina kuti ngaaenderere mberi neurongwa hwekugadzirira rani yavo nekuti hapana chakashata patsamba yavo musi weshe ndeizvo rakasununuka mapurisa hatina pakatenge tichiita tichange tiripo kuvachengetedza.
Saka tiri kuona kuti pane tsamba yazonyorwa iyi ichikurambidzai kuita musangano. Pari kupiwa zvikonzero zvechii chaizvo nemapurisa?
Ndo zvatotinetsa zvatotikatyamadza kuti dambudziko rabva kupi. Zvamafambiro azvaita mukoma zulu ndezvekuti nezuro manheru konzinda akaziviswa kuti zvikagume kumahofisi emapurisa ndokuenda kwakundopiwa tsamba yekuti hamungaenderi mberi nerani yenyu. Zvazvinongoreva nezvekuti izvo mukoma zulu zano inoshambisa mapurisa kuvhiringa kumisa magungano emapato anopikisa muno munyika. Chikonzero chiri chekuti radambudzo munangagwa havana kuhwina maelection muno muzimbabwe. Saka naizvozvo kungoungana kunoita vanhu muno munyika vanoona sekuti idambudziko guru kwavari vanovhunduka nyaya yekuti hamuchaenderiri mberi pamakapurana kuti pamukobha golf course hamuna kunyatsokutarisa kuti ndepapi chaipo.
Asi nzvimbo iyi inonyatsozikanwa here vachibaya?
Taigara makore nemakore tiita misangano yedu magungano edu panzvimbo imwe chete iyoyo tichizivisa mapurisa nenzira imwe chete iyoyo kuti tiri kuita gungano redu pamukobha golf course. Mukobha yese golf course iri panzvimbo imwe chete inozikanwa nemunhu wese ende iwo mapurisa acho taigara timazivisa nzira imwe chete yatakaita musi womuvhuro vaingotibvumira panye pese tichingoapurai mapurani mamwe chete iwawo.
Ko zvavanga vachiti panogona kuita mhirizhonga nekuti chimwe chikwata chiri kuti muri kushandisa mifananidzo yacho zviri kufamba sei?
Kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa ndo basa remapurisa kuti vange vachishunga vanhu vakadaro.
Saka muchaenda kumatare here vachibaya?
Hongo ndo nzira yatinotora kana tisina gutsikana nemavatiro atinenge taita nechikonzero chekuti semovement tine kodzero dzekuunganidza vanhu. Semovement we've got the right to organize. Semovement we've got the right of assembly. Tinobvumidza kuronga movement yedu pasina tinozvirumbidza